Wamatanga wakawanyorerwa tsamba namukoma paida muresaurombo wezipabulo yazvehuman rights wachinyuta nemota nezviri kuitwa panyaya dzekubatwa kwedzimota dziri kunzi hadzina mapermanent registration number plates. Saka Wamatanga vanova mukuru wemapurisa vakazopindura tsamba yamukoma saurombe wachiti ndetaurai naminista wetransport and infrastructure development ndiwo ane authority yekutarisa zvemutemo uri kushandiswa nemhapuro kushandiswa panyaya dzekutorwa kwedzimotokari dzevanhu.
Munoona sei zviri kutaurwa navamatanga izvi?
Tiri kuona kuti vamatanga vanenge vari kushifta blame kuna honorable Mona anova minister wetransport kando vari kuti izvi zviri vanoadministra mutemo wevehicle license ndiwamona. Saka nokudaro tinotarisira kuti mapurisa achaita desist kana kuti acharegedza zvaari kuita zvokubatira vanhu dzemotikari dzisina mapemba number plates. Iwo wakabhadhara tatisi kungoronga wasabata, tiri kuti pane vakawanda vanenge wakabhadhara kucivil registry uku asi vachitadza kupiwa manumber plates. Vavanduva tiri kuti aiwa musangoite zvisiri pamutemo kungotora dzimotoka dzevanhu. Saka tinotarisira kuti zvichamiswa izvizvo umbimbi ndoga wakadai.
Saka izvi zvikaramba zvichiitika magweta achaenda zvakare kumatare here? Zviri kufamba sei?
Kuenda kumatare kumagweta ekodzero akatoende fambisa nyaya idzodzi sezvamakaona zvakaitika kwamutare zvomasvondo apfuuraya pakaenda mukoma Kefi Kabaya kumutare Major Scott kwavakanoendesa imwe motokari yemugari wemuhararanga atorerwa motokari yake kwamutare kuroadblock uko achibva kurufu akatorerwa honda fiti yake nenyaya iyo. Akatozama kuvaudza kuti aiwa ndakabhadhara ndine matemporary number plate but vakatadza kuzvinzwisisa.
Dare rakati kudii nenyaya?
Dare rakazototonga pakatopiwa order yakunzi ipai munhu mota yake iyoyo and mota iyoyo yakatopiwa kune motorist anogara kwaari. Satotarisira kuti it won't be necessary for magweta kungoramba achienda kudare, tongotarisira kuti mapurisa edu achanzwisisa oita zviri pamutemo.